Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gumiguru 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komisheni yava muNhlante inoti inogona kusheveredza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kuti vazopa ufakazi. Vanorwira kodzero vanoonekana nemutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu aive nemukurumbira vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekushayikwa uye kudhura kuri kuita mishonga zvopa kuti upenyu hwevarwere vakawanda hupinde munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni iri kuongorora zvakaitika pamirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu inoti inogona kusheveredza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kuti vazopa ufakazi pamberi pekomisheni iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatorwe nhau muHarare manheru ano mushure mekunzwa ufakazi kubva mangwanani sachigaro wekomisheni iyi vaHalima Montlante vati vanogona kusheveredza vaMnangagwa navaChiwenga kuti vazopa ufakazi panyaya yekunzwa utungamiriri wenyika hunoziva zvakaitika kuti masoja azopinda mumigwagwa achipfuura vanhu sezvaakaita. Izvi zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomisheni iyi vaLovemore Maduku avo vati kusheveredzwa kwavo kunoenderana here nekuti komisheni yavo yapiwa ufakazi hunokodzera kuti vaMnangagwa navaChiwenga vamiswe pamberi pekomisheni yavo.
Vanokwanisa kutakuuya asi tochitanga kubvunza vari pasi pavo. Kana vari pasi pavo vakataridzwa kuti havana mhinduro dzese ndopatinozotsvaga kuna president nevice president.
Vatiwo vari muchiuto vakatarisirwawo kumiswa pamberi pekomisheni kubva musi wa10 mwedzi unouya pachaenderera mberi komisheni iyi kunzwa ufakazi.
Kubva ipapa kusvika musi wa25, 26, 27 tiri kumbonofambira dzimwe nzvimbo dzekuHarare, Bulawayo, Gweru, then tozobva ikoko tozoya musi wa10 November kutodzoka muHarare totanga kunzwa kubva kumapurisa nemasoja apa tauchida kunyatsobvunza vakuru vakuru vacho kuti chii chakaitika, mapurisa anga aine mvumo here, masoja anga aine mvumo here, vakashandisirei pfuti sekushandisa kwadzakaita.
VaMontlante vati vari muchiuto ava vakatarisirwa kupa umbo hwavo pajekerere sezvanga zvichingoitwawo nevamwe vafakazi. Mumwe wevapa umbo hwake kukomisheni vaIgnatius Neshava vati tezvara vavo vaIshmael Kumire vakapfurwa nemasoja vari vese vakadonera mutsoka dzavo. Izvo zvavanoti zvakavarwadza zvikuru. VaNeshava vati mhuri yemushakabvu haina kufadzwa nekuvhariridzwa kwakaitwa uwandu hwevanhu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi. Hurumende inoti kwakafa vanhu vatanhatu chete mumhirizhonga iyi asi vemasangano akazvimirira vanoti kwakafa vanhu vanoda vada kusvika gumi sezvo vamwe vavo vakafira munzira vachienda kuzvipatara.
Chekutanga chandiri kutaurira ndechekuti hatingadei zvema foreigners vanhu vakuru kuzve kwenyika kuti tivanyepere pamusoro pezvinhu zvinoitika muZimbabwe. Kana taona kana tigatibatei pane mungu wenyaya violence kana ichibva kumapata anopikisa havaite voga vanoita nefunding inowanikwa nemacivil society organizations kunana USAID kunana ariko maorganizations ariko ari international anopa vanhu ava mari kuti vaite perhaps zvimwe zvinhu zvavanenge vachiti ha ndezvekuti tirwire utongi hwejekerere handizonoona asi zvavanozoita zvizvo zvejekerere zvinozikanwa ndosaka USAID yakazoti vamwe vakatoba mari vakavaka dzimba ikamisa kufanda vamwe mari dzacho idzo dzine dzine kuda kuzvinhu zvakaita seizvo. Saka ndozvinhu zvatichiti commission ngaizive kuti violence inoitika muno munyika muno mhirizhonga inobva kumaangles akasiyana siyana maengosiwayo ngaabatwe batweka zvionekwe kuti ndozvinoitika kwete kuti zvisiyiwe zvakadaro vanongotipaka mapiritei nhema yekuti aiwa idai so zvinofamba mangwana asi tavanyepera. Saka chinhu chakakosha kuvaudza chokwadi.
Mutsigiri weZANU PF vatapadzwa mugwadi vati masangano anoshanda akazvimirira akafanana nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ane chekuita nemhirizhonga yakaitika muna Nyamavhuvhu sezvo achiti masangano aya anodyidzana neMDC. Hatina kukwanisa kutaura nevemasangano akazvimirira aya tisati taenda pamhepo. Zvichakadai vamotlante vati vachaendawo kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nemutare nebulawayo sekomisheni kuti vanonzwa kuti hapana vamwe vanhu vakarambidzwa kufamba here musi wakaitika mhirizhonga iyi muHarare. Vatiwo komisheni yavo yave nehumbo hwezvinyorwa mifananidzo nemavhidhiyo ezvimwe zvezvakaitika panonzi pakapfurwa vanhu nemasoja vakafa vamwe vakakuvara musi uyu apo pakaratidzirwa nevanhu muHarare vachigunun'una nekunonoka kwavanoti kwainge kwaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuburitsa zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevematongerwo enyika nhasi vaonekana nemutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu aive nemukurumbira vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamunamato waitwa pamba pavaZindove avo vakashaya nechitatu, mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati zvinosuwisa kuti vaZindove vakashaya nechirwere chegomarara icho chave kupedza vanhu munyika sezvo muzvipatara musina nyanzvi kana mishonga yechirwere ichi.
Uyezve chinonyanyisa kukosha ndechekuti denda ramutora regomarara colon cancer muZimbabwe hamuna zvakakwana zvekurapa vanhu. Nezvimwe zvinorwadza zvakare kuti kana uchinge waita dambudziko iri kazhinji kachona ndo kupera kwazvo. Tinosurukirwa zvikuru, tarasikirwa, tiri kuchema kuti asi tinoti zorora murugare Wellington Zindove. Ticharamba tichishingaira tichienda mberi nekurwira kodzero kusvika tasvika parinani senyika yeZimbabwe.
Chiremba zvakare vari mumwe akamboshanda navaZindove vaitika munetsi vati chirwere chegomarara chiri kuwanda munyika uye hurumende inofanira kutora matano ekuona kuti vanhu vaziva nezvechirwere ichi nekukasika.
Tinofunga kuti hurumende inofanira kuti itore matano akati kuti anoita kuti vanhu vagare vachiongororwa nekuti munzvongonzvongo wekurapa kensa chakakosha ndechekuti inofanira kubatwa isati yatekeshera, ichiri pekutangisisa nekuti zhinji dzacho dzinorapika kana ichinge yakasika kubatwa.
Muzvare Gladys Chatwayo avo vakashanda navaZindove kumasangano akaita seZimbabwe National Students Union neCrisis in Zimbabwe Coalition vati vasuwa zvikuru nekushaya kwavaZindove.
Tarasikirwa zvakanyanya is a movement inoda democracy muZimbabwe nekuenda kwaita vaWellington Zindove, asi tongoramba tichingoshingiswa nenzira yavakafamba nayo tichingorambawo tichiendera mberi nepavasiyira.
VaProsper Tiringindi ndemuwe vechidiki vakabatsirikana nezvirongwa zvaiitwa nesangano ravaZindove reYouth Forum.
Zvinhu zvatikanganisa zvikuru sei munhau dzemaira nokushanda nezvemayouth nokuti munhu aishanda nevanhu vakasiyana siyana asingatari kuti unobva kupolitics kusvika pati ipi uyezve anga ari munhu aifarana vanhu saka na semayouth eZimbabwe tinotisa vanhu kumasvingo tarasikwa nenhengo yeyouth forum vawellington zindi
munyori mdc inotungamirirwa namuzvare tokozani kupe vanixon nyika dzino vati vazindove munhu afa achirwira kuona kuti zimbabwe yawana utongo hwejekerere
hazvichati netsei kuti basa ranga richibatwa nemukomana watinge tichikwanisa kuriita zvinogwadza ndezvekuti space yanga akabata yemayouth ndiyo yaita kuti even tiedze zvatikuzama kuedza kuti tinge tichitora nyika yeko tarasikirwa zvikuru kwazvo
mutauriri wenational constitutional assembly vamadhoc chivasa vatiwo nyika yarasikirwa nemunhu airwira kodzero dzevanhu pamwe neutongi hwejekerere sangano ravazindove reyouth forum rinodzidzisa vechidiki raramo yakanaka munyaya dzematongerwo enyika utano tsika nezvimwe uye vazindove vange vave nenguva yakareba vachitungamira sangano iri vazindove vasiya mudzimai nevana vatatu uye vacharadzikwa mangwana mumusha wekwazindove kubikita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushayikwa uye kudhura kuri kuita mishonga zvopa kuti upenyu hwevarwere vakawanda upinde munjodzi zvipatara zvikuru zvehurumende zvinonzi zvasara nemishonga yakakosha isingadarike mazuva gumi Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera
Sachigaro wePharmaceutical Manufacturers Association of Zimbabwe vaEmmanuel Mujuru vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekushaya mari yekunze
marometiva zvatinoshandisa kuti tibike mushonga uno munyika tinoda 2.2 million pamwedzi iye zvinezvi tiri kuwana for the past 3 months takawana 10% asi musvondo radarika iri tawana almost close to 2 million tatenga kusouth africa kuindia nekuchina
mashoko aya atsinirwawo namuzvare Emily Nyati avo vanotengesa mishonga muHarare
tinoimporta mishonga yakawanda even inomanufactura yacho locally inoda raw materials which are imported all of them we haven't been getting allocations as pharmaceutical sector even just help in general I think the major allocation was in April and then after that in essence tingatoti hapana hapana
muzvare Nyati vachiwo nyaya iyi yave nenguva isina kugadziriswa
nyaya iyi inotanga iye zvino it's now been like 1.5 years or so or even 2 years tichinyengetedzana tichivaudza kuti kuchaita crisis but pasina chakaitika
tavabvunza kuti ndeipi mishonga iri kunyanya kushayikwa
mishonga yese hapana yatingati iyi ndo iri kuwanikwa iyi because yese iri kutoshayika unogona kuwana mumwe mumwe oshaya saka pane vanhu vanonwa tinoti machronic medication yezvinhu zvakaita seBP sugar what zvinogona kushaya basa kuti wawana one woshaya imwe yacho
hurumende inoti iri kuedza kutsvaga mari yekubatsira mukutenga mishonga uye nezuro yakabva vanotenga nekugadzira mishonga mari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru zviviri mushure mekunge yambopawo mari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvisere svondo rapera asi chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti mari iyi idonhwe remvura mugwenga
sekta yemishonga yega yanga ichitarisira 29 million saka tinozvibvunza kuti vanoprioritiza chii
mukuru wechipatara chemupilo hospital Dr. Solwa Yongwenya vaudza nepfenyuro yezbc nhasi kuti vasara nemishonga inokwana mazuva gumi chete matambudziko aya ndemamwe akatarisa nawo nezvipatara zvikuru zvakaita separenyatwa hospital harare hospital ubh nezvimwe zvipatara zvose zvehurumende mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemishonga
mafamasi mazhinji atinawo ese ari kuti mishonga yavainayo iri kutengwa nemari yemadhora ekuamerica asi ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe havasi kukwanisa kubata madhora ekuamerica nekuda kwokuti vanhu vanotambira mari yavo nemabhonzi nemaRTGS
varusike vanotiwo vamwe vanhu vave kutopona nekuenda kumaprofita nekun'anga
nekuda kwekuti vapererwa vamwe vava kuenda kumaprofita vamwe vava kuenda kudzin'anga vamwe vava kunotenga mishonga inokuparalo market ende mimwe mishonga iyi ine dambudziko rekuti haunyatsoziva kuti if mafake drugs here, mishonga chayo chayo here, ino zinyatoshanda here, poeta njozi nao yekuti vamwe vanozopedzisira vakuzo dambudziko rakuzo kurisisa nekuti kumwa mishonga isingakwanise kurapa dambudziko rawinaro.
Pharmaceutical Society of Zimbabwe iyo inogadzira mishonga inoti inoda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu kuti itange kushanda zvakanaka. Vepharmaceutical Wholesalers Association vanoti nekuda kwechikwereti chemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu havachakwanise kupiwa mishonga kwavaiitenga. Vanoti pamwedzi vanoda mari inosvika mamiriyoni masere. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanoshandisa mafuta edzimotokari vari kushoropodza zvikuru mashoko esangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ekuti vamwe vanotengesa mafuta ekufambisa vari kuviga mafuta avo kuitira kuti vagotengesa kana mitengo ichinge yakwira. ZERA inoti vese vari kuviga mafuta vari kutyora mutemo uye vanogona kutorerwa marezinesi avo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wesangano rezera Engineer Gloria Magombo sezvo vanga vachinzi vari mumusangano zuva rose, asi mubatsiri muofisi yavo Muzvare Felicius Sibanda vaudza Studio 7 kuti hakuna mumwe munhu anokwanisa kutaura akamirira sangano iri nezvenyaya iyi kunze kwamai Magombo. Tagona kubata muzvina bhizinesi uye varisa chigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Mayor Wadyajena veZANU PF kuti tinzwewo maonero avo.
My point of contention is this. Why can they name them? Because these guys are regulatory authorities, right? Why can they name them? It's simple. Anyongoera zera kuti iwe mayor uri kuita chifiro. Uruku woda fuel, you are selling fuel in Forex, yet you are getting some allocation from RBZ. Then to put a statement in that fish or shredges. There's no insight around that time. People are suffering, right? Everyone, they are spending time at you. You productive time at you, but they to at you, right? Apana ruku wana emi return. Time is a rupira norma at you. Transport is double. My price is akira ese, you say. But just at you, at you. Munobwe at fish or shredges. Okay, can I get fish or then what? Because what is a tree shop? How are you rectifying it? Can you rectify a statement?
Saka zvavanofanirwa kunge vachiita vezera zvii kugadzirisa dambudziko remafuta iri munyika?
Zera, Zera is the licensing authority. Ndo vane mandate, ndo vanolicense ma oil companies essence back Zera. Vanda ma supervision zvezvese. Ndo vanozvava ningira ninga license kutora kwakati, ningira ninga license kutora kwakati. Ano uyano trader, uyanda retailing zvese ndo vanoita izvo. They are official, it means they did their investigations here. Kuti pa iya, so they can't just come out from nowhere with the official strategy. Vakati ma investigations they need to come up with something. But I'll be surprised kana vangotaura from nowhere.
Saka pavari kurasika ndepapi? Makazvitarisa.
Haina ndinga vaudzi basa ravo. Nechokwadi chose. Iwe zera ngavaite basa. Verenga mastatutes avo yese. Verenga mama zvinova gavena is regulatory authority. And then we implement. Ndovanigati zvofana kudero.
Avo vanga vari muzvina bhizinesi uye varisa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Mayor Wadyajena vachitaura vari parunare vari kugokwe.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubva mufuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera. Teerera Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu. Tichiita zvehurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki rinotevera apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Yeah. yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Aimbove gurukota rezvemitambo mukinya Hassan Wario atongwa nhasi mudare achipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yake zvisizvo mushure mekutora mari yaifanirwa kushandiswa nevaikwikwidzwa mumakwikwi e-2016 Rio Olympics. Komisheni inoona nezvesarudzo muAfghanistan yaendesa mberi nesvondo rimwe chete sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeparamende mudunhu rekuchamhembe kwenyika yeCanada zvichitevera kuurayiwa kwevakuru vakuru vaviri. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti rakanyorera kusangano revashandi vepasi rose reInternational Labour Organization ILO richizivisa sangano iri nezvekutyorwa kwekodzero dzevashandi pamwe nekurambidzwa kuungana sezviri mubumbiro remutemo rehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vakanyora tsamba kusangano reILO mazuva matatu apfuura vachiti Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzakasaina chibvumirano chekutevedzera mitemo yevashandi pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. VaMoyo vanotiwo vari kuronga kukwirira kudare redzimhosva vachida kuti mapurisa amiswe kushungurudza nhengo dzavo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Taona nyaya yaitika musi wa11 October, leadership nevamwe across the country vashandi vakarohwa vakasungwa nyaya dzavo dzichiri kumadare vachiexercisa kodzero ravo riri kuconvention 87. Zvinofanira kutaurwa kuILO, saka hazvisi zvinyuwani kana hurumende ichingochora kodzero remushandi iro riri mumaconventions. Iyo hurumende inenge yati inotedzera maconventions akaidayo. Tinotoripota kuILO, saka we have already notified ILO kuti muno tinogona kuvataka ratifya convention yakati seZimbabwe, asi hatisi kuitedzera. Ndizvo izvi zvaitika musi wakati, ichi chaitika ndizvo zvataita kungoratidza kuti hurumende haisi kutedzera maconvention inenge yakaratifaiwa yakaisa mutemo wenyika kuti vashandi vane kodzero rekudemonstrata vopetishina. Zvamuconstitution yeZimbabwe izvozvo, asi in practice hazviitike.
Saka tsamba iyi makaendesa rinhii kuILO?
Yane mazuva matatu yaenda kuILO. Takatovapira nyaya yedu yezvakaitika musi wa11 October.
Saka chii chamunotarisira kubva kuILO kana mavapira zvichemo zvenyizvi?
Mamechanisms aya akaisirwa kuti nyika dzizive kuti vamwe vari kubata sei nyaya dzemutemo. Umutemo kauyu unenge wakazvipira wega uchiti ndichatevedzera, saka kuzivisa vamwe zvinotovatsira because pane dzimwe nyika dzinoti kana nyika yakadai ine rekodi yakadai panyaya dzekodzero dzevanhu, munotogona kushaya ruvatsiro.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutaura nenyanzvi munyaya dzeupfumi dzekuZimbabwe idzo dzanga dziine musangano wezvemabhizimusi imo muno muWashingtoni.
ndinotungamirira sangano rinonzi CEO Africa Roundtable. Takasvika muno musi wa 11 takasvikira kuDallas, Texas. Takaita misangano yakati wandei kwemazuva anokona kuita matatu. Tikazobva ikoko tikauya kuno kuWashington DC. Taita zvemisangano yakati wandei ichibatanidza nevanhu vehurumende yeAmerica vanoita mabhizimisi, vanoziya zvemari nevanoziya zvekutengesa nekutengeserana zvinhu muno muAmerica.
Mungati makatambirwa sei nyanya nevanomirira hurumende yeAmerica tichiona kuti kudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwanga kuchiti shupei, sezvo pane zvikwanisiro zviri kunzi neAmerica iri kuda kuti Zimbabwe iite kuti vachiwanikwa ivo vachitambanidza maoko avo.
Tinotenda kuti izvo mafambiro atakaita nekasvikiro, takafadzwa nekutopuwa mukana wekuti titaure nevanotungamirira hurumende dzeAmerica. Tichitaura semaZimbabweans, kaonero, kaziviro nekaitiro katiri kuita kunyika yedu. Hongu vanonga vaine maziso avo semaonero avo, asi isusuwo semaZimbabweans ndisu varidzi venyaya tinotaurawo sekaziviro katine, kaonero nekaitiro katinenge tichiita kumusha. Asi regai nditi izvo, tichitaura navo zviri kutaridza kuti izvo vakasununguka chaizvo kuita mabasa nesu. Hongu zvikwanisiro zvauri kureva zvinogona kunge zviripo, asi sekatauriro katiri kuita zviri kuita kunge zvisina zvipingaidzo zvakanyanya kuwanda kana tichida kutiite mabasa. Ndokatauriro.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateveri vemutambo wenhabvu vave nemaroto efainari yechibuku Super Cup pakati peCapes United neDynamos zvichitevera mubatanidzwa yezvikwata yemasemifinari yaitwa nhasi Maskati. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Dynamos neCapes United hadzisi kusangana mumasemifinari echibuku Super Cup zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata zvasara mumukombe uyu waitwa nhasi Maskati. Dimbare iri kutamba netriangle uku makepekepe atisangana neHarare City mumitambo ichatambwa musi wa 28 Gumiguru munhandare dzichaziviswa newe Premier Soccer League mukufamba kwenguva. Dynamos neCapes United dziri kutatarika muPremier Soccer League zvekuti vatsigiri vezvikwata izvi vari kutarisira kutora mukombe uyu kuti vaonewo chekuratidza vamwe vavo mukupera kwemwaka. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaShakespeare Maruta vanoti hapana chinotadzisa fainari yemakepekepe neDimbare.
Droye chibuku nhasi ndikuona kunge yakanaka sereke, because ndikuona kuti Dynamos ichasangana neCapes. Pakuti handifungidzira kuti triangle ingakuriri Dynamos. Ende plus futi haakepekepe nematambiro airi kuita Harare City inorohwa. Saka inini mufainari ndichikuna Dynamos neCapes. Ende ligi iri fainari rinonakidza iyoyo.
Dynamos yacho iri kuenderera mberi nehondo yekuedza kuchengetedza nzvimbo yayo muPremier Soccer League sondo rino, apo iri kusangana neBlack Rhinos muRufaro Stadium nesondo. Sondo rapera Dimbare yakarova Capes United 2-1 ndokukwira kubva pachinano chegumi neshanu kusvika pachinzvimbo chegumi nerimwe chete, izvo zvakasimudza mhemberero mumusha wavo. Asi murairidzi wavo Lloyd Chigove anoti hondo iri kuenderera mberi achivimbisa iye kuti vatsigiri vechikwata chake vachafara zvekare pachapera mutambo nechipembere.
Pose pasina Dynamos hapana bhora paZimbabwe. Saka ipo panapa tiri kutori pahondo. Saka tinova promisa zvakare kuti pacharwiwa, asi panofanira kuwanikwa futi vanhu vachifanira kufara panopera 90 minutes.
Asi mitambo yese yenhabvu yesondo rino yakamira seizvi. Mugovera Mutare City Rovers vs Yada, ZPC Kariba vs Capes United, Ngezi Platinum vs Chapungu, Netroot vs FC Platinum, Chicken Inn vs Blower Chiefs, Nesondo Dynamos vs Black Rhinos, Triangle vs Herentals, Highlanders vs Blower City, Shabani Mine vs Harare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi tosangana na 8 PM pachirongwa che Live Talk patiri kutarisa mafambiro arikuita commission iri kuongorora zvakaitika pakupfurwa kwevanhu vakafa mumigwagwa muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakathi samachukela yadula amakungi oil kawakho ekhemisi klama BP lema sugar dabathi abonakali ukuthi enge ngeyusa kumbeni ngelokhu ze ngerandi manje lamntana ole randi ngiyetsho njayini ngiyabuza lo mbuzo.
Iningi kobulawayo likhala ngokuthi amavinkili athengisa imithi asefuna ababhadale ngedola lemelika okwenza behluleke ukufinyelela ukuyifinyelela.
Okwakhathi sibesithi thina kulezana ezingu-6 sibesifuna ukuthi omama be-electane bona bodwa njengabomama kungaelektwa at political party level. Omama noma ngubani noma ngubani ovela kusivil society ama independence noma ngubani kumele ukuthi nxa befuna kumele lo mama be-apply bese bevotelwa ngabomama.
Abekhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba yeZimbabwe Gender Commission bathi inani labesifazana edale lephalamende lilokhu lisehla osokudala ukuthi bangene ngohlelo lweproportional representation kuphela. Ukuhlelo oza Friday umsakazo weStudio 7 uEzra Chisa Sfanda uxoxa labeqembu elitsha labasakhulayo elizibiza ngokuthi Code Breakers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi kobulawayo likhala ngokuthi amavinkili athengisa imithi asefuna babhadale ngedola lemelika okwenza behluleke ukuyifinyelela limithi. Bakhala njalo langokuthi intengo isikhuphuke okwesabekayo okufana lokuthi sebegwetshelwe ukufa ngababusayo ngoba imikhuhlane abalayo ifuna imithi nsuku zonke kodwa ayisathengeki. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba nzima elizweni, kwabagulayo khona kuphambili bengatholi ukwelatshwa okupheleleyo ngenxa yokuvala kwamavinkili athengisa imithi kanye lokuthi abala mali yakwamanye amazwe. Amafamasi amaningi asethengisa ngedola lemelika kuphela njalo engela mithi eyiyo edingwa ngabantu kakhulu. Uhlupho olukhulu lubikwa kuyikuswelakala kwemali yokuyathenga phandle kwelizwe njalo akuqali ngabo ngoba labo bevele bethenga ngemali yaphandle. Umnumzana Bolton Mhlanga obeme phandle kwenye ifamasi wehluleka ukuthola umuthi uthi bayalile ukumthengisela ngenxa yokuthi ubephethe i-bond note. Umhlanga uthi maningi amafamasi abevalile kuthiwa basahlolisisa ukuthi balempahla ezinganani i-closed for stock taking.
Ngingazama lapho ukuthi ngithenga umuthi wezinyo kwenye ifamasi. Ngathi ngifika lapha manje nadinto ama-bond note. Then bathi bafuna ama-US dollar. Mina ama-US dollar la adengelayo. Ngizenza ukuthi ngiphiwe phandle lami ngizame ukuhlanganisa le-US dollar langkhona. Kuyaye kunzima ngoba iyo yodwa ifamasi adivuliwe. Amanye adevaliwe kuthiwa closed due to stock taking.
Ugogo Dlamini uthi sebethwele nzima ngoba bengela mali yakamanye amazwe ikakhulu labo abangela abantwana abaphandle kwelizwe.
Tino gogo phela sakwazi siyalahla silabantwana asizalanga. Kathe samachukela yadula amakungu oil kawakho ekhemisi lama BP lema sugar diabetes abonakali ukuthi enge nge yusa kumbeni nge lokhu ze nge rand nganye lamtano le rand nge yetho njayini ngiyabuza lo mbuzo.
Iningi labaningi bamafamasi bathi abangeke bakhuluma lentatheli izindaba ngoba bese sabela ukuthi bengazithezela olulenkume. Umnumzana Johannes Kloet ole pharmacy kobulawayo uthi isimo lesi sedola leMelika saqala kudala lapho bekhuluma ngokulinganisa idola lebond note.
Inkinga ekhona lapha ukuthi isituation leyi eUS dollar has been going on for a very long time. Befaka indaba yebond isiba yona i1:1.
Isimo somnotho elizweni siqhubeka singamanga kuhle njalo abasebuzimeni obukhulu ngabantu makhaza ngoba laba ababusayo besithi bengagula baye kwamanye amazwe beshiya uZulu engela mithi. Uhulumende usanda kunika isigaba semithi imali ephose ibe yizigidi eziyisikhombisa kuzigidi ezingamachumi amabili lane ezifunekayo. Ingcosana le ayifiki ndawo njalo isibangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Laba abathengisayo bazigezile besithi ngabe labo bathenga ngemali yakuleli bebezathengisa ngeyakuleli kodwa akunjalo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abe komishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba eZimbabwe Gender Commission bathi inani labesifazana edalela eParliamente lelokhu lisehla okwethusayo osokudala ukuba bangene ngohlelo lwezikhundla ababekelwa zona ole proportional representation kuphela. Lokho kubikwa kuveza ukuba akulabandla elihlonipha ukukhuphulwa kwaleli nani ngokuvotelwa kwabesifazana. Okuninga lolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ngemva komhlangano weZimbabwe Gender Commission wesibili kobulawayo obuhlaziya udaba lwempumela yokhetho, amabandla wonke ezombusazwe ezweni avumelene ukuba ukhetho olwedluleyo belunzima kwabesifazana. Ukomishina Victor Nkiwane uthi uhlelo lweproportional representation kuzamele liqhubekele phambili ngoba ukhetho lweZimbabwe luyancindezela omama abangena kwezombusazwe. Ethi akulabandla elilandela isisekelo sombuso ngena ani labesifazana abangena edale loba iziqondiso zenhlanganiso eSADC ethi kumele babe yisilinganiso sokwedlula okungamachumi amahlanu ekhulwini i50%.
Proportional representation iyafuneka ngoba i-one party past the post okuthi owinileyo sehle engena abanye bahle basale bonke. Sibone ngani kuya-undermine i-democracy.
Khokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi sekumele kudingwe indlela zokubona ukuba kuzihlalo zedale leParliamente zonke ingxenye kumele ibe ngeyabesifazana.
I-proportional representation siyayifuna ukuthi kuqhubekele phambili kuze kufike isikhathi sokuthi omama labo babe sebe-representwa okulingani labo baba ekumasitsilana angu-210. So kwakhathi sibe sithi thina kulezana ezingu-60 sibe sesifuna ukuthi omama be-electane bona bodwa njengabomama. Kunga-elektwa at political party level. Omama noma ngubani ovela ku-civil society ama-independence noma ngubani kumele ukuthi nxa befuna kumele lo mama be-apply bese bevotelwa ngabomama. Ukwenza ukuthi omama bevotelwe omama bazihamba beba represent izinto zabo ngkhona ngani. Kathesi because omama babehamba ngama-political parties kunokuthi ayi-whipping system. Omama bafika ngale be-whipper. Nxa kule issue yabomama ofuna ukuyireza nxa iparty yakho ingayifuni issue yankhona awusenelisi ukuthi uyireze. So kathesi kuza kuba ngcono ngokuthi omama babekwazi ukuthi mina ngithunywe ngabomama ukuthi ngiye eParliament. So ngizafika ngenza izinto zabomama.
Ilunga ledale leParliament kobulawayo unkosikazi Priscilla Mushonga uthi i-PR ayikafezi injongo yayo.
Sithe sizacela ukuthi siza support abantu abayebefuna ukuthi ngaba yayiyangezelela isikhathi ngoba asikalungisi lokho esayifakela khona manxa siyextenda kumele ibithi jinjiwe ukuthi izasebenza njani. For example, ngeke yaphongubamba ama political parties kuphela ngoba kuthi ukuthi omama bangeke kuma political parties abasoze bakwanisa ukuthi bangene ku proportional representation.
Unkosikazi Agnina Samson Mhlanga ilonga ledale lephalamende eChirezi uthi bafuna iPR iqhubekele phambili.
Umthetho we proportional representation tina naso mama sifuna ukuthi uyengezile siyabona ukuthi osonge so mama siyavumelana uhamba phathi wonke ngenxa yokuthi kusingene kuma constituents into yasihlupha ngeyokuthi obaba vele basebenzisa imali thina vele asila mali even nxa singangene kuma constituents vele asiphumeleli mina ngimeleli iChirezi district. Abantu banivotelayo ngomama.
Osakhulayo uFelicitas Ncube ongenela umhlangano uthi abasakhulayo abangamantombazana kumele bangachiwa phandle kundaba zombusazwe.
Into ekhona ukuthi thina njengabasakhulayo abangamantombazana singafisa ukuthi sithole uncedo lokuthi sitshintshe imindset yethu kumbe sithole uncedo lokuthi sibe ngama leaders amahle kodwa konke khona lokho esikufisayo kuqala yithi engqondweni zethu ukuthi thina sifisa ukuba yini sifisa ukuba ngobani ezimpilweni zethu.
Udaba lwabesifazana labasakhulayo kwezombusazwe ezweni zimqoka baqhubeka belwela amalungelo abo akusisekelo sombuso ukuba amabandla lo kulumende bawahloniphe loba nje ngemva kokhetho inani labesifazana abangene edale lephalamende liphansi kuhlanganisa labaphiwe ukukhokhela ingatsha zikahulumende kuthi kubukhokheli belizwe kulomongameli labasekeli bakhe ababili abesilisa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele eye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlungu abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagase awe 909 AM 4930 6040 15460 laku 1885 kHz ku shortwave.
Inhlanganiso yamagqwetha akhankasela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights namhla ikhweze udaba lokuphikisa umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube emthethwandaba weHigh Court. Igqwetha lalinhlanganiso uMnumzana Tendai Biti nguye ohambe emthethwandaba emela olwela amalungelo oluntu njalo ongowenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo. UMnumzana Biti uthi umthelo kaNcube lo kawukho emthethweni ngakho uthi kumele wesulwe. Umthelo lo uphatha abasebenzisa amakhadi abo ebhanga ukuthenga kumbe kubhadala kanye labathumezelana imali ama-electronic transactions ngesiNgisi. Akukaziwa ukuthi udaba lolu luzahlafunwa nini ngomthethwandaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kodwa iLife Talk namhlanje sikhangela ukuphuma Hlaleni kwedale lekhomishini ecubungula imbangela yodlakela oluqhamuke ngemva kokhetho okwadutshulwa abantu abayisikhombisa bafa ngebutho. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi ezibona ngokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo zomhlaba zixwayisa ukuba uhlelo olukhuthazwa ngabebhanga lamazwe omhlaba ele World Bank lokwakhiwa kwamadamu amakhulu kwelelayos nxa lungahlelwanga kuhlelo lakho okudala ingxaki enkulu kulelo lizwe. Umongameli Jovenel Moise wale Haiti ugcizelele ukuzinikela kwakhe ekulwiseni udubo lwenkohlakalo elizweni lakhe. Utsho lokhu ngemva kokutshengisela kwabantu besithi bafuna ukuba kwazi ukuthi imali yaya ngaphi eyokusetshenziswa kwezinye inhlelo. Umoise ubesenkundleni yokukhulumisana eTwitter esithi uhulumende wakhe usacubungula labo ababikwa abachaphaza leyo mali bangafunyanwa belecala bazajeziswa kanzima. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingwa imuli eyodwa ukuthi iziphilise ngenyanga e-poverty datum line isikhwele ngamadola angamachumi amathathu kusukela kunyanga kaNcwabakazi kusiya kwedluleyo kampandula yafika kumadola angamakhulu ayisitshiyagalolunye lanye i-$591. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Comfort Muchekeza uthi sokunzima ukuhlela kuhle imali le njengoba intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka kumbe isehliswa nsuku zonke elizweni.
Sithi nxa umthele 591 sikhuluma ngeminimum yokuthi at least leyi umuntu will make ends meet. Nxa kukhulunywa nge-poverty datum line isikhathi esiningi iya-excluda lawa ama-luxuries ngikhonokho okuninginingi. But siyabethi ukuthi umuntu aphile nje ethola ama-very basic necessities ukudla sikhangelela indawo yokuhlala kuma-identity suburb sikhangelela ukuthi layo every month bayasave mbijana yama-insethi ukuthi kufuna umuntu ufuna ukuya esibhedlela sikhangelela layo ukuthi uyasave mbijana ekubhadalela abantwana for i-basic education.
Lizayilungisa nini njalo ukuthi ilingane lokukhwela kwentengo yempahla lokho kukhona?
Thina siyareviewa every month lama monthly reviews but while it's the ama-surveys uyihlela ama-surveys every week yenza ama-surveys then at the end of the month si-average ama-weekly surveys lawana. Like what I said, with every study, we are told out to be late. In the next video, I is paid to the full. Which is the following week, we told it out to the first year. We are going to give you an example. Last week, like I told you, situation in the world, it's an exciting day, right? For almost $7. But success is not a study, and I say the average of $4. Last week, we told you, we were saying, some are cooking oil in 2 liters. Ngama $9 khathesi amashopu nxa ekhona uyathola ukuthi bathengisa nge-$3.99 figure yethu ngama-service e-one week siyabe sikhangela ukuthi what is the average monthly sale yama-price. So sikhangela ukuthi end of October siyabe sesikhombayila enye figure iyakwanisa ukuthi iqanse ukudlula lapha yakwansukuthi ibe khonapho or iyehle depending ngokuthi i-market irisponda njani kuma-demand lama-supply.
Lo mnumzana Comfort Muchekeza isiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe sixoxelayo ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uBekithemba Ndlovu uthi abafana bakhe bawulinde ngabomvu umdlalo wangensonto abazawudlala leqembu leHighlanders enkundleni yeBarberfields koBulawayo. Intatheza indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndokuthi amalungiselelo eqembu lakhe ahambe kuhle kakhulu njalo abadlali bakhe bonke batshengise ukuba namadlabuzane kakhulu ngesikhathi bezilolonga. Ukuthi khona ukuba iqembu laye lendazi ngelinye lamaqembu amakhulu elizweni yikho kwenza bonke abadlali babe lo mdlandla wokudlala ngensonto.
Molangana abafana bonke bafokasile bayimelele bayilindile igame Highlanders njengoba sikwazi sonke ukuthi Highlanders itimu enkulu kakhulu lapha ebholeni yaseZimbabwe. So akula muntu ongafuniyo ukudlala and ukudlala against Highlanders kusho ukuthi uyabubukelwe ngabantu abaningi kakhulu and perform against the Islanders akwazi ukuthi kuyini okungenzakala.
Iqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ile miklomelo elithumi lathoba munemunye. Kusele imidlalo emihlanu ukuba imidlalo yalonyaka yesigaba sekasilaga Premier Soccer League ifike emaphethelweni. Njalo iqembu leBulawayo City kumele linqobe kuyo yonke ukuze liyale lilokhu lilethemba lokwala lidlala kusigaba se-PSL. UNdlovu uthi yena iKFL bekhona kudedelwa imidlalo yeqembu lesizwe lilakhe ukuba liphazamise abafana bakhe bona abanqobe iqembu elilwisa kuphakamisa isicoco eseligi elingeze Platinum Stars emdlalweni wabo olandelwa yilo wangempela viki elandelayo.
Ingabe isiphambanise kakhulu ngoba thina ngokufuna kwethu ngokufisa kwethu besifisa ukuthi aluba sithe siqeda ukudlala lingeze Platinum igame ye-Highlanders yalandela ngeviki ezadlilandela yona liyana. But akusabanga njalo sihlezi 2 or 3 weeks siku break. So thina ngokwethu kusifisele emuva because bese singene kufomo yokuthi yokuzaba nzima ukuthi kube le team akade sasimisa.
Kumidlalo eminye eliselelayo kusizini yalonyaka iqembu leBulawayo City lizadlala leleZPC Kariba, eleYada, eleKFC United kanye leleMthare City. Kweminye imidlalo yesigaba sekhasilaga Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu leZPC Kariba lizadlala leleCapes United eNyamunga. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizancikilana leleChapungu eBaobab. Iqembu leNicruti lizadibana leleFC Platinum ngaseAscott. Iqembu leChicken lizadlala leleBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Yonke le imidlalo yakusasa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leMthare City Rovers lizadlala leleYada ngaseVengere. Iqembu leDynamos lizatshana leleBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizemukela eleHerentals ngaseGibo. Kuthi eleJapane Mine lizadlala leleHarare City ngaseMaclass. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu uhlelo lokuba amaqembu basele kumncintiswano weChibuku Super Cup azadlala njani kusigaba sesemifinal luqhutshwe namhla esikolweni iHarare. Njalo iqembu leHarare City lizadibana leleCapes United kuthi eleDynamos lizadlala leleTriangle. Inkundla okuzadlalelwa khona limidlalo ngkhona zizatshelwa uZulu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda uxoxa labeqembu elitsha labasakhulayo elizibiza ngokuthi Codebreakers, abadabuka kuntuthu ziyathunqa koBulawayo njalo bacula umdumo weSoulful Hip Hop.
Maviki wonke ngalesi sikhathi silethulela izingoma zabaculi baseZimbabwe, abanye basaxathula abanye vele liyabazi. Nampo abanye ke abatsha beqoqoda enkundleni.
New school girl, I got a crush on you. Know that I'm not your type, I'm just an old school boy. Take my hand, please let me be your man. Promise I'll love you, girl, in an old school way.
Salibonani lonke. Minika malami ngu CKL wago uBulawayo eZimbabwe osebenza leqembu okuthiwa yi Codebreakers, CPS Codebreakers.
Leli qembu libunjwe ngamajaha asakhulayo bese sikolweni. Abantwana ngibamangarubana ke bebancane kangaka, baqale njani ezokucula?
Thina nje ama Codebreakers
siqale ukunto zokuhlabela early 2016 like yikho lapha esihlangane khona sonke sabayi sabathathu ma code breakers sibathathu saqala into zethu zokuhlabela kwangale officially to record recorder a studio of Just Pace Records. Just Pace Records lay ikhona apha ngithi koBulawayo. So let's be patient in our ancient love and make it happen.
Lushalo lwakho ke mlalelo othandekayo uhlelo Hoza Friday lama Code Breakers ke abahlabeleli abasacathulayo abahlabelela abatsha bona ke basebenza njani labanye ke lapha ke kwezomculo
sisazama ukusebenza labantu abaningi abahlukeneyo abanye babesinedisa khona kuyangisa how do we establish ourselves and of which we manage ukuthi sisebenze le artist ele Zimbabwe elikhulu ele hip hop okuthiwa ngostana elihlala eHarare.
Kulezi nsuku abahlabeleli abaningi imiculo yabo ke kayizwakali ukuthi icula ngani. Laba ke ababa Code Breakers bathi ke owabo ke umculo ngokuthi balelizwi abafuna ukulitshela laba abalalelayo.
Thina ye Code Breakers lesifiso sokuthi tele abantu imusic yethu like communicate lawo ngemusic yethu ngoba thina ingoma esizenzayo ziclean zile message sebe sama ukuthi sifikelele sama ukuthola abantu sama ukufika ukuthi imusic ekhona kwasho ukunja ukuthi ithole ithinte inhliziyo zabantu.
Sekhonza ke ingoma ezimnandi kanje ku Studio 7. Lezi ngoma phela abantu babethanda ukuthi babezazi ukubana bangazithola kanjani ukuze baxhasanelani balisupport.
Thina imusic yethu ikakhulu siyifaka kubo itholakala ku YouTube le soundtrack focus khona njenge CBS Nation 2. Twitter khona njalo njenge @CodeBreakers GA3. Ku Instagram Code Breakers Nation. How did it feel when you knew you were ahead of me?
I gave you love, I gave you trust, because you paid me. Out of everybody. Besila ma Code Breakers. Bulo luhlelo. What's up? Oh, the Friday. Isikhathi sangona bakwethu sesidliwe ngumangoye. Ngithi kini libe lempela sonto eli chukela igabana mungeza Jesus Banda. Bye bye. If they wouldn't cross the paddle for you, take your bullet for the people, for the battle for you. Too many people love your volley, but they don't volley you. That's why they never know you, never see your delicacy. We seek a
and tired of people always trying pulling me down. Try to grab my fate and always try to wish for my crown. But whoever tries to bring me down is already beneath. So I always give them chills. I see the head is gnashing teeth. To be frank with you, man, I've been counting losses since birth. I've been feeling like the most unlucky kid on this earth. Now I tell the world to watch my story paint up on these walls. Watch me go through all this game and live in my club full of
gold. Yebo ke lapho lizwa iqembu labasakhulayo elizibiza ngokuthi Code Breakers. Bona ke badabuka kwentuthu ziyathunqa kobulawayo bacula ke umdumo lo okuthiwa yi soulful hip hop. Sile themba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Hayi ke isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.